kwezuva rechipiri nhasi mapurisa anga akaisa maroadblock pamigwagwa yose inopinda nekubuda mudhorobha regweru achirambidza vanhu vakawanda kupinda mudhorobha vamwe vevanhu vashoma vange vapinda mudhorobha vange vachizorerwa kumba kana vaonekwa sevasina zvikonzero zvakati tsvikiti zvekuve mudhorobha Studio 7 yaona vamwe vevanhu vange vachitandaniswa kubva mudhorobha pakati penguva dza9 na10 mangwanani mumwe murume anoita basa rekuchengetedza nzvimbo uyo asina kuda kudomwa nezita ati maonero ake ndeyekuti zviri kuitwa nemapurisa zvakanaka
varongozama kuti vanhu vasaungana vanhu varongozama kuti vangodispesa vanhu vasange vari panhu pamwe chete vari kuenda kumabasa zvavo vari kuita vachiregwa but make sure kuti kana uchitoenda kubasa unenge uchitori nekadhi kana kuti unenge uchitori neproof yekuratidza kuti uri kuenda kubasa haava mapurisa ari kuita basa zvakanaka
asi mumwe mugari wemugweru amai Lauren Mangoma vati vanhu vakawanda vari kupinda mudhorobha vachitsvaga chikafu sezvo zvitoro zvekwavanogara zvave kutengesa zvinhu nemari iri pamusorosoro
ndoona sechinhu chechakanaka kuti vanhu vakwanisa kuzvumidza kupinda mutoni nekuti kuna kumalocations zvinezvo tiri kuzviona neprize iri kudhura chaizvo cooking oil chaiyo for example iri za160 bond okuti ukapinda mutoni unoiwana yakachipawo saka zvinezvi tinoti security ngaimbomira kurova vanhu vanhu vabvumidza kupinda mutoni vaaccesse maservices avanenge vachida
mumwe mugari wemukwekwe muzvare patingozo avo vativaona vamwe vanhu vachishungurudzwa nemapurisa mudhorobha iri vati zvave kuitwa nemapurisa kutyora kodzero dzevanhu
kana vanhu vakurambidziwa kupinda kuti vawane marights avo akakwana kuti vakwanise kuwana chikafu chachona ichocho chinonzi vanofanira kuwana zvinenge zvotishungurudza isusu vamweni kuti zvino madzimai toita sei nekuti iyo hurumende inotaura kuti food is a basic need zvino kana todziwa mataundi handizivi kuti hurumende iri kuda kunyatsoti tidini isu sevana vezimbabwe
kumasvingo mapurisa esupport unit anonzi arova vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira mamwe madzimai ange achitsvaga mvura pazvibhorani mumwe mugari wemumasvingo muzvare Belinda Mwale vashora maitiro akadai
mukuru wenyika akanga akataura kuti vanhu vanokwanisa kubuda kuti vatsvake zvinhu zvinenge zvichida kuti vararame nazvo asi apa handione chikonzero chekuti vanhu vanga vachirohwerwei chaanga vachingofanira kuudzwa ndechekuti musagara pedo napedo asi mvura icherwe nekuti kumasvingo mvura inonetsa kuwana
hatina kukwanisa kunzwa dii remapurisa panyaya iyi asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vati mapurisa ane kodzero yekuita zvavari kuita sezvo chigaa chekuti vanhu vagare kudzimba dzavo kwemazuva 21 chakaitirwa kuedza kuchengetedza upenyu hweveruzhinji kusasangana vanhu vakawanda ndechimwe chinhu chikuru chiri kukurudzirwa nenyanzvi dzeutano senzira yekuedza kurwisa kutapurirana kwechirwere checoronavhairas uye nyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe dzakatora matanho ekuti vanhu vagare kudzimba senzira yekumisa kufararira kwechirwere ichi icho chiri kuita chamuramba mhuru chichiuraya vanhu pasi rose kusvika pari zvino chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru 30 pasi rose kusanganisira Zororo Makamba uyo akashaya munyika svondo rapera ndakamirira Studio 7 mugweru ndini Taurai Shava